Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina ndira 23, 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Amai Grace Mugabe vanonzi vanogona kusungwa nemhosva yekuita chikiribiti pakutora nzvimbo dzekuvakira nzimba muHarare. Mumiriri wembare mudare reparamende vaStarman Chamisa vanoti vatsigiri veZANU-PF vakaedza kuvarwisa vari mukamba yemapurisa kumbare. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinorumbidza vana vechikoro vakaratidzira kuBulawayo richiti vana vechikoro vanofanirwa kurwira kodzero dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bepa Naure Herald rine nyaya yekuti mudzimai wevaimbova mutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe, amai Grace Mugabe nevamwe vaive makurukota ehurumende vanogona kusungwa nenyaya yekutengesa nzvimbo dzekuvakira dzimba zvisiri pamutemo muHarare. Izvi zvinotevera kuburitswa kwegwaro rekuongorora zvakabuda mukugoverwa kweminda. Vamwe vari kunzi vakatora minda zvisiri pamutemo vakatengesa vanosanganisira vaive gurukota muhurumende yavaMugabe vaIgnatius Chombo, munyori mukuru mubazi rezvematunhu Injinia George Mulilo, vaive gurukota rezvemadzimai amai Nyasha Chikwinya, muzvina bhizimisi vaPhilip Chiyangwa uye vakambomirira Harare South mudare reparamende vaShadrack Mashayamombe. Hatina kukwanisa kubata vari kupomerwa mhosva ava, asi sachigaro weZimbabwe Anti-Corruption Commission amai Lois Matanda Moyo vaudza bepanhau iri kuti vari kuda kutanga kuferefeta nyaya iyi nemuvhuro vaita musangano nemapurisa kuti vobatsirana sei. Nezuro mumusha wembare makata mirishonga apo vanofungidzirwa kuti ndevechidiki veZANU-PF vakarwisa nhengo dzeMDC kusanganisirawo mumiriri wedare reparamende munzvimbo iyi vaStarman Chamisa. Mirushonga iyi yakauya kwapera zuva rimwe chete mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vaita musangano nevatsigiri vavo paSoldat Hall. Blessing Zulu weStudio 7 abata vaChamisa avo vati vechidiki vebato ravo vakaputsirwa misika yavo nevechidiki veZANU-PF vainge vakatakura matemo nezvimwe kunyange nhengo dzavo nhatu dziri idzo dzakaguma dzasungwa. Tatadza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo sezvo vange vasingadaviri nharembozha yavo. Mukuze yanyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaChamisa.
Vakomana yavabva vatanga kumhanyiswa vachibva pavanoshandira vachimhanya vachipinda mudzimba mamu nevanhu. Nezure iyeye mapurisa akabva adeedzwa. Mapurisa akasvika hanawo akakwanisa kubata munhu wese akakwanisa kubva panzvimbo iyoyo akaenda, asi mapurisa akavaona vanhu vachiita zvinhu izvozvo. Tabva takatevera nezuro kupolice station. Tateera kupolice station taida kuzva kuti madhokezi evanhu vatemerwa mota. Vanhu vakuvadzwa vakwanisa here kunge vachiidentifya vanhu? Vanhu vakaidentifya vanhu vavakuvadzwa nevaitozivana nokuti vanhu ivava vanogara kumusika. Vanga vakalidha vanhu vavakauya navo. Saka nezuro wacho takakwanisa kuisa ripoti kupolisi tikatibatsirai vakomana vamudhiteni veZANU-PF neveMDC varwisana vacho, kwete kuti havatemerwa shopu modhiteni one side tinoita problem. Mapurisa atipindura akati isu hatikwanisi kuti tisunge vamwe vacho, dhoki tinofanira kuenda kuloendoda. Saka dhokedhi rangu rinoenda kuloendoda mubva vadhizini vakomana vedu vanokwana kuita vatatu vefemiri yekwachinodya. Isusu tiri mumapurisa imomo vatanga kuimba marevolutionary songs vari panze vachiita mbodi mupolice station mbari inotongwa neZANU-PF. Vakapaka mota dzavo papolice station nezuro ye vakapinda police station vakatanga kundi abuse vachindi shaudha vachitaura mamawedza asina kunaka pamberi pepolice nezuro wacho unobvatazobva papolice station tazodeedza vanhu anogona kuti rescue vakomana vamwe vatazodeedza mapurisa haana kuti paassistance kusvika tabva papolice station ipapo tikafamba namwe vakomana vanga vakawanda ndobva vatanga kudispesa vachifungwa tava kuda kurwisana navo patisati toenda kwanga vaparadza zvinhu kwanga tichidzokera ndozvakakwanisa kuitika nezuro izi
makatora nguva yakareba zvakadii muri mukamba yemapurisa vanhu ava vachiimba
takakwanisa kutora maawa anokwana matatu takasvika papolice station nezuro time dza 12:30 takazobva pamapurisa apa kwakuenda kumapast 3 ende vanhu vainzi varova vanhu vanga vari panze vachinzi ava vanhu vacho varipo bari chatakakwanisa kuona chainzi changa chaitwa nemapurisa aya kutorova vasungwa ivavo ende nevamwe vanhu vasiri mapurisa anga achirova vasungwa ivavo mupolice station
mapurisa aya ainge ari mangani
mapurisa papolice station pakaunda takaona mapurisa anokwana kunge ari 6 3 akanga achitora mastatement nemamwe acho aingomiramira tikataura naofficer in charge officer in charge akatiti no kesi yenyu iri kutoitwa nemapurisa ari pakaunda imimi don't worry kana vakanyosa mazita avari kuziva tichazoti vanhu ivava vabatwe nelaw and order isi issue yedu bari chazondishamisa nezuro wacho ndechekuti mapurisa akatanga kurova vanhu vakasungwa ende varivo vanopwanyirwa mashopu pane vanhu vanga vachinzi vatemwa nevakomana ava ndina kuona vanga vanga vachingori macomplaining asina vanga achingotaura kuti vati timu asi vanga vari vatatu vakomana vabatwa nezuro wacho iyi ndoachitasura mapurisa ave vakomana vachienda kukoti nhasi vari vatatu tatovatsvagira lawyer kuti vakwanise kunge vachimiririrwa
mumiriri wembare vastamen chamisa vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera blessing abatawo nhengo yezanup f muharare vagilbert muponda avo vanoti musangano wakaitwa navachamisa munzvimbo iyi ndiwo wakapa kuti mumbare musagadzikane
zvinosara zvine tension zvinoitika ndezvekuti panenge pachiunganidzwa vanhu kapa vanhu vanenge vachinzi kana kuti vharai bhizinesi muuye kunoko kana kuti pamurida kuiti pamuripatibatira meeting yedu ndo pamunoshandira imimi saka ngazvimbomire kana kuti vamwe vanotomira kuita basa ravo because imimi maungana ipapo saka zvinoitika ndezvekuti nyaya haiteri ipapo zvandataura it like a continuous soccer match yekuti nhasi tapedza refu ati idina ndimini dzakwana tosangana futi next round because hazvitangire ipapo zvichiperera ipapo inyaya yekuti pamwe unotoona kuti ukazviteedzera tinenge tiri tuma a series of my events which lead one to the other zvekuti ivi meeting yakaitwa nezuru pane vanhu vakakusara vanekagiraji ipapo saka ndosati kuti vatungamiriri vemabato vanofanira kunge vari responsible kuona kuti event yandaita how does it affect the society that we are operating and we are living in do you want to be building tension or you want to be de-escalating tension nemaevent anenge achiitika iwayo what was the theme of the rally ino team yacho inoaffecta kuti musha unosara uine rufaro here kana kuti hasha here kana shungu here kana kageneral feeling of despair
asi katinoona mapurisa achienda nekumahofisi kwacho kwemdc nekumahofisi kwacho pane pavachasununguka here vanopikisa
vanosununguka nokuti ipapo mapurisa akaenda kaende chamisa even rally mapurisa they tried kuti no tokubvumidza kuti muite rally because zvaichanzi rally yarandi bhanditi rally bvayabvumidzwa payaita mapurisa akaenda kanosecha whatever they found or didn't find it was good because it's better kuti uaccuse for something kungozunzi une chinhu chakati kana uregera kuya unosecha wobva wangoramba uchingopomedzerwa mhosva anizibeta kuti vanotosvika obvausvika obva otarisa oshaya handi
asi gore vamuponda izvinoitika gore negore pasina chavari kuwana zvinenge zvinozoita chimiro chakanaka here
pachimiro chakanaka ndezvekuti pane mapicture akawana asetelea pasocial media andaino vakomana vanga vakaita mtc vanga vakatoka mared tishirt vachidii saka once izvumbowo hwakadaro hwainge hwabuda ndoti it is only fair that mapurisa do their job kunosvika ipapo wotarisa ubva washaya kana kuti wowana chawawana pane kuti zvimapicture wangopenderera poregera kunge paitwa any action of any sort hazvipoo futi good picture izvozvo kuti tiri kuti pane mapicture ari kupendera ivakomana vari kunzi vadaivadai zvakafanira kumana necheti gangs vari kutaurwao izvozvo you can see mapurisa house going full force and going after them zvakaomarara it was not good kuti vanhu vanongozonzi vanhu varikutemana nemabhemba vadii vazodii apa mapurisa hapana kana action yaari kuita saka it was good kuti mapurisa they are going in every direction pawanenge wanzwa any lead kuti tikisa seja pakati tikisa seja pakati vachibata vanhu handizi makaona kumazuva kukabatwa vanhu vakati wandei maofisi akasechwa haidono zvakabudambo saka izvozvo ngazvibuilde confidence Anisi ya muri pano mnakasungwa achiyedzerwa kuti ane mhosva asi asina.
Nengo ye ZANU-PF District Coordinating Committee muHarare va Gilbert Mponda vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinorumbidza zvikuru murairidzi wepanjuve High School kuBulawayo vaBrian Mutsiba avo vakaratidzira nevana vechikoro pamusoro pekukwidzwa kwemari yedzidzo uye nemihoro inotambiriswa varairidzi. Mutungamiriri wesangano iri vaObert Masaraure vanoti kuratidzira kwevana vechikoro kunokurudzirwa nekuti vana ava vanosungirwa kurwira kodzero dzavo. Tabata vaMasaraure avo vatanga nekurumbidza vaMutsiba.
Basa rakaitwa nevaMutsiba basa rinofadza chaizvo, vachiratidza basa rinofanira kunge richiitwa nevarairidzi rekuvhura njere dzevana kuti vasasekerere kutapwa, vasatisekerere kunyimwa dzidzo kwavanoitwa nevanhu vanoda kuzvidyira mari voga. Ragara ndo basa redzidzo kuti dzidzo ivhure njere dzevana. Saka tinoona kuti basa rakaitwa nevaMutsiba nevana vepanjuve High School rinofanira kumotivheta mamwe wevarairidzi nyika yese, rinofanira kumotivheta feta vamwe vana nyika yese kuti panguva yamunenge muchinyimwa kodzero dzenyu hakuna munhu achazobva kudenga achirwira kodzero dzenyu. Ibasa redu mumwe neumwe kuti timire tichidefenda kodzero dzedu sevanhu, kuti tiwadefende kodzero yedu yokuwana dzidzo, kodzero yedu yokuwana mari inotenga, mari inokwana.
Ko, kana vanhu vakakupomerai mhosva yekuti mave kushandisa vana vechikoro mukurwawo ndo dzenyu nehurumende?
Vana vechikoro vane kodzero yekuratidzira musection 59 nebumbiro redu remutemo. Vanhu vanokwanisa kuenjoyawo marights sevamwe vanhu vose. Chechipiri, vana vechikoro vane kodzero yekuwana dzidzo musection 81 yebumbiro redu remutemo. Kana kodzero dzavo dzekuwana dzidzo dzikange dzichimbunyikidzwa, vane simba rekushandisa section 59 kuratidzira kuti vakwanise kuwana dzidzo yavo. Zvangoitawo kuti zvinofambirana kuti mwana awane dzidzo, murairi wake ndiye anofanira kunge akafara achiuya kumalessons. Saka kushayikwa kwemurayiridzi kunoafekta kodzero yemwana yekuwana dzidzo. Saka izvi zvinhu zvisingafe zvakapesaniswa kuti mwana nemurayiridzi vaita muonera pamwe, vaita chirirangwe kuti dzidzo iwanikwe, chinhu chisingafanira kukashikamadza vanhu nekuti zvitori natural, nekuti ecosystem yekuwana dzidzo inosanganisira murayiridzi nemwana.
Mukuru weAtus vaObert Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Chombo tarisa zviri mapepa nau anasi. Mukronika mune nyaya yekuti gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti hurumende ine hurongwa hwekudhinda mari dzinosvika pamadhora makumi mashanu mumwedzi mishoma inotevera. Bepanhau reHerald rine nyaya yekuti gurukota rezvemukati menyika vaZiambi Ziambi vanoti bazi ravo riri kutsvaga nzira dzekuti rikwanise kuwedzera huwandu hwemagwaro ekufambisa kana kuti mapasipoti kubva pazviuru zviviri nemazana mashanu kusvika pazviuru zvisere pazuva. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Mamuka seko paStudio 7. Ini ndiretu Alice Matinjanji, ndiri kuno kuSouth Africa muKroonstad. Apa ndinoda kutaurawo maonero angu pavanhu vanonzwa vachitaura pamusoro pemamiriro akaita Zimbabwe. Vanenge vachikombera kuti ava munangagwa mazvitadza achisiyai basa awa zvina nemubve chichi. Apa ndinoda kuti hatindongotambisa nguva yedu tichingotumira maaudio kuStudio 7 vachingomapulaya asina rubatsiro rwavanokwanisa kupa kuvanhu. Apa ndinoda kutaura zvinhu zvinenge zvine musoro, rinyati apa zvingori pachena kuti hapana kuti maybe tingataura tichiva munangagwa ibvai ibvai zveshuwa vobva, hazvibviki, hapabviki pakadaro. Mwana, apa zvina kuti tikuridzire kuti no papa mavhoti anotevera kana mukajiwa ka musarambira sezvamakaita zvinoti apa havana kubirira sarudzo apa vakaita kurambirapo nyere zvakavapa chena kuti vajiwa bati vakarambirapo saka hatingeri kuti vakabirira saka patofana kuva nekuridzire kuti no kana mukajiwa papa mavhoti anotevera ka musarambirapo ibvai kupinde vamwe Mona, niyati izi zvekuti kwai bvai izvi ka hapana mabvira vangaita kunze kuti kana tikabatana sezvakaita vana vemusouth africa munopo vakati no vajacob zuma hatichavadi ngavabve ngavabve mavhoti asati aitwa vakabva but kubva kumabvisiro atingaita vamunangagwa takavabvisa saizvozvo ka hapana kuti mabe tingaisa vachamisa zvinenge zvatorwa kuti tinenge takutotsvaga umwe munhu muzano pf imomo opinda pai paupuresidendi mona zvinenge zviri nani
Makadi vashamarare vepastudio 7. Tinokutendai nebasa ramunotiitira. Tinotenda vana vangu. Ini ndinonzi vachihera. Munyika medu maoma. Kana uri mutungamiriri wenyika, usataure zvisakarurama. Vamunangagwa vakati ini ndinongoramba ndichikutonga ichete. Imi muchingoticha. Munhu mukuru haataure zvinhu zvakadaro mashoko akadaro usataure mashoko akaipa akadaro iwe uri munhu mukuru mugabe akanga asingadaro tinorwadziwa iwo maticha evana vedu vavatakaendisa kuchikora havana mari yavari kutambira vana vari kutambudzika madhokotera vana vedu vatakaendisa kuzvikoro vari kutambudzika havana mari yavari kutambira munhu mukuru taura zvakanaka nevana vadiki ita zvinhu zvakarurama kuti vanhu vagokuvhotera mangwana zvinotakara simba zvaAmerica America Donald Trump ari kutongwa akazenga akadi zveZimbabwe masiya mbavha dzese dziri kuswera dzichiba muZimbabwe idzi hamutaure nezvadzo ezvinovana vari kushungurudzwa muSouth Africa nemaZimbabwe idzi vachibirwa hamutaure nezvazvo izvozvo tibatsireiwo ndinotenda hangu vana vangu veStudio 7 ndini vachiera
magadi zvenyu vana veZimbabwe Zidane Marine from Masvingo South pane zvinhu zvetongoterao zvinenge zvichiitikawo mukurarama kwedu ndingangoti specially mazimbabwens kana zvibata mazimbabwens inge zvitobata tese either uri kunyika either uri musouth africa uri kupi kana kujobek ungava cape town ungava kupi zvinhu zvekupomerwa zvinhu zvakaipa hachisi chinhu chakanaka mangwana tichatsvagira hondo isu pachedu nekuda kwekuti nzvimbo yatiri kugara isiri yedu mukapomerwazve nevanhu vasiri munzvimbovanhu vemunyika yemamugerezve ndinenge ndichizvigadzirira hondo saka vana vezimbabwe indongopangu chishuro dai tachinja hapana vanhu vangu vachabatira zvinhu zvakaita seizvozvo dai tachinja tangoita vanhu vamwe takavakuzotsvaga basa kunoko hapana mai vakazogara tichita puresha tikati tizotsvagira vana vedu nevabereki nedzimwe hama dzedu dzakasiyana siyana nekugadzira zveupenyu hwedu hwera mangwana munonzi mudiaspora atisane nezvinhu zvakadewo tingoita chinhu chimwe chete sevana vezimbabwe nazvo zvinhu zvinofadza zitereke zvinhu zvisina kana chinoremera kuvanhu tai tangoita kuti tese tishande tisiyai nezvinhu zvekurwa nekuuraya nekuita zvinhu zvisakarurama kuba atiregei kuba siyai nezvinhu zvakaipa vana vezimbabwe takavaya kuzotsvaga mabasa zvimwe zvose zvakaipaipa yatisiye izvo nase zvinhu zvokona tifambira zvakanaka madiaspora munhu unonzi muzimbabwe chinhu chaiye chaiye munhu unoudzi wachiteerera asi kune vamwe nakadada ramba kupetwa mudzonga yengwindi ndovanhu vachawanikwa nemavanga tatenda hangu westudio 7
are vestudio 7 vana tanonoka wande vana njonga kandemiri nana mukoma rechoto ini ndinoitwa mike murombo ndiri kuno kuchirundu ndinoti zviri kuitwa nezanu pf zvokuti vanotaura kuti mashuru gava mazivi ngavanyarewo asei vasiri kana vasingamazivi ivo vana munangagwa asei vasiri kuita serious navo semasiita serious kuita kwavanoita serious vanhu vanozviratidzira vanoratidza marights avo vachiratidzira vanotora vanhu vanovapfuura ivavo asi mashurugi aya ari kuuraya vanhu nemabhemba vasiri kuita serious navo ndatenda hangu
vachamariro westudio 7 maswera sei zvenyu aiwa kuno kutaswera ndinoitwawo siyabonga clive chuma ndiri mueastern cape musouth africa ndanga ndichida kuti nditaurewo pamusoro penyaya iri kutaurwa navamukwananzi iyo yemazimbabwenza ari kusikoita zvemikundo muno mune mamwe madhorobha emusouth africa dambudziko iroreero handioni sekuti ringapera kana kuti vari kutumwa nechimiro chehurumende yavo kubva kumashure kumusha kuzimbabwe ndo iri kukonzeresa kuti wanawa wachiwanikwa wafararira nedzinyika wachiparadzimhosva kuparadzimhosva ikoko vari kupara nechekubata asi vachidawo kuzama kuti wararame zvino izvo zvimatumirwa vari kuitwa nehurumende yekwedu ndeyekuti chokwadi hachipo kuhurumende yekwedu ndo chinhu chekutanga chakakosha kuti hurumende yedu iwe nechokwadi nekuti kuti ichinge yaita chokwadi tinokwanisa kubatsirikana nenzira dzakawanda dzinobvawo mungava muri mune dzimwe nyika zvino hurumende yedu haina chokwadi saka inozokonzera kuti wana wezimbabwe watize nekuti hawana mumiririri vachida kuzama kuti upenyu hwavo huende mberi vanozongozama nenzira dzose dzinenge dziripo kuti wakwanise kurara wadya ndo maonero andinoita
manzwa pfungwa dzevamwe vatereri studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga zvamunenge mataura zvirevi kuti mashoko abva kustudio 7 isu hatina kwatakarerekera saka munofungei iyi inguva yenyu tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vehurumende yeChina vari kuvhara nhandere dzendege uye zviteshi zvezvitima, zvikepe nemabhazi kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere chinobata mhuno uye pahuro chinonzi coronavirus icho chauraya vanhu gumi nevanomwe uye kurwarisa vanhu mazana mana nemakumi mana. Vanorwira kodzero dzevanhu muUnited Nations vanoti hurumende yeSaudi Arabia yakasora imwe shoroma yemuAmerica vari muridzi wekambani yeAmazon uye muridzi weWashington Post vaJeff Bezos nechinangwa chekuda kuti bepanhau ravo risasvibise hurumende yaCrown Prince Mohammed bin Salman. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Dare resineti remuAmerica riri kuenderera mberi mangwanani richinzwa mhosva dziri kupomerwa mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump dzekushandisa masimba avo zviri kunze kwemutemo uye kuda kuzviringidza dare reCongress kuferefeta nyaya iyi. VaTrump vari kupomerwa mhosva yekuda kushandisa mari yainge yanzi nedare reHouse of Representatives iende kuUkraine kunotenga zvombo vakambomira kuendesa mari iyi vachida kuti Ukraine itange yaongorora uori hunonzi hwakaitwa naHunter Biden mwanakomana wevaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoe Biden avo vavari kutarisirwa kukwikwidzana navo musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rino. VaTrump vari kupomerwa mhosva yekuda kukanganisa dare reHouse of Representatives mukuongorora nyaya dzavari kupomerwa. Nezuro kusvika mangwanani anhasi maDemocrats akapedza maawa gumi nematatu vachiedza kuti vedare resenate vadaidze zvapupu uye magwaro avanoti anobatsira mukubudisa pachena kuti vaTrump vakatyora mutemo. Asi vebato reRepublicans vakaramba kutambira izvi uye zvido zvavo ndizvo zvakatambirwa sezvo ivo vaine nhengo makumi mashanu nenhatu uku maDemocrats vaine nhengo makumi mana nemanomwe chete. Magweta avaTrump ari kutarisirwa kutanga kupawo divi ravo kutanga musi weMugovera. Tabata mutevedzeri wesuch garo weMDC muno muAmerica vazvidzai ruzidzo kuti tinzwewo maonero avo.
Maonero andakaita ndeyekuti politics dziri kupleya role yadzo ipapa. Chokwadi chinozivikanwa zvimwe zviri kurambwa nemaRepublicans kuti vadzvinyirire nyaya ndo chavari kurambira mawitness nemadocuments ndo chiri kuratidza kuti vari kudzvinyirira chokwadi kuti chisabude pachena.
Asika vakawanda vanoti nyaya dzeimpeachment idzi inyaya dzematongerwo enyika. Izvi handi zvinhu here zvamanga muchitarisira kuti ndo zvinoitika?
Ano tinotarisira kuti zvinogona kunge zviri izvo zvinoitika inyaya dzepolitics yes, but tinenge tichida kuti zvinhu zvive netransparency chokwadi chingobuda pachena. Dai vakava vangabvuma havo kuti mawitness adeedzwa kutrial yacho yeimpeachment, madocuments ari kukumbirwa ne ma democracy auya aonekwa kunzi ari kutaura kuti kudii ma video evidence aonekwa kunzi ari kutaura kuti kudii chokwadi chobuda pachena ndone chakashata ini
asiwo ivoka vema Republicans vari kuti ivo izvaifanira kunge zvakaitwa nedare repasi rehouse of representatives vasati vauya kumatare nekudaro vakupedza nguva yesenate
izvi ndozvinhu zvandakateerera chaizvo kubvira panguva yekutanga mahouse of representatives vakaisa maapplication avo nemasubpoena avo vachida kuti evidence ibuditswe asi mukuru wenyika akaramba akati hakuna chinobuda ivo vakatiwo no we'll go with the evidence yatinayo and zvaratidzawo futi kuti pane evidence imwe iri kutobuda yekuti dai zvangotaurwa vabvuma havo kuwhite house kuti vaburitse zvinhu zvezvo zvingadai zvisina kumbopera during the evidence dzekuhouse of representatives vakaisa maapplications vakatumira masubpoena but all were ignored it's on record
pane zviri kuitika izvi pane zvingadzidzwawo here nezimbabwe
ya zviripo zvinodzidzwa nezimbabwe zvifanana nezviri kuitika kumusha kwedu wekuti mamembers of parliament ekuzimbabwe vanonyatsoziva chimwe chokwadi chinenge chiripo asi kana the minority yaita kana motion yayo tine mamotions akawanda ari kuitika kumusha uku kwakada kuti kuitwe motion yekudisapia kwaitaidzamara nyaya iyo yakatsikwa-tsikwa kuti chokwadi chisazivikanwa
avo vanga vari mutevedzeri wesachigaro wemdc muno muamerica vazvidzairo zvidzo vange vari parunhare kuohio
ezangai mupawo mokonzi it means I'm the big boss murozvi mukuru wega unoaziya masystem yacho
Wamuzwere mukomana vakomana vanochena tongai moyo ndewa na utakataka espese basikana muriko ere
Tongai moyo nemumvura mese sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau bepanhau reherald rinoti amai Grace Mugabe vanogona kusungwa nemhosva yekuita chikiribidi pakutora nzvimbo dzekuvakira dzimba muHarare mumimiriri wembare mudare reparamende vastarman chamisa vanoti vatsigiri vezanupf vakaedza kuvarwisa vari mukamba yemapurisa kumbare izvo zviri kurambiwa nevamwe vezanupf rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinorumbidza vana vechikoro vakaratidzira kubhulawayo richiti vana vechikoro vanofanirwa kurwira kodzero dzavo tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndoti moswera zvakanaka
Soku isika tisenda bakuvi